Dr. Gerald Hangaika vanoti vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira kubva mukutapurirwa HIV kana vakabaiwa jekiseni reprep kamwe chete pamazuva makumi matanhatu.
Kwanga kune yatinoti oral prep kana kuti mapiritsi anomwiwa kudzivirira HIV. Mapiritsi aya achimamwa zuva nezuva achitogara negaba rake achingwamwa mazuva nemazuva panguva yakadaita seimwe chete zuva nezuva. Imwe nzira yakanga iripo ndeye dabivirin vaginal ring. Inzira inoshandisa ring kana kuti mhete inopinzwa munhengo yesikarudzi yemudzimai. Kuti kana achinge asangana nababa vanogona kunge vane tachiwana HIV iye anenge akachengetedzeka nzira yeinjectable prep. Ijekiseni ndorinenge rakushandiswa senzira yekupa mushonga uyu weprep wekudzivirira HIV. Nzira iyi inonga ichipiwa kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti pa 60 days.
Dr. Hangaika vanoti kubaiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi miviri kwakanaka sezvo munhu asingasungirwe kuramba achinwa mapiritsi mazuva ose.
Zvarerutsa mukana wekuti handisina mushonga kana gaba remapiritsi randiri kuenda naro kumba, saka hakuna munhu achaona kuti uyu ane zvaari kumwa kana kuti handichatarisirwa kuti ndimwe mapiritsi zuva nezuva. Handisisina mukana wekuti ndinogona kutadza kana kukanga kumwa mapiritsi angu. Adherensi inenge yave nani nejekiseni kana zvichienzaniswa nemapiritsi.
Kunyange hazvo Zimbabwe yanga ichishandisa mimwe mishonga yekudzikisa kuparara kweHIV, jekiseni reprep rakatanga kubayiwa munyika muna kubvumbi gore rino uye richibayiwa kunzvimbo 15 chete munyika kuitira kuti nyanzvi mune zveutano dziongorore kana pane matambudziko angasanganwa nawo mukushandisa jekiseni iri risati rapiwa kunyika yose. Jekiseni iri riri kubayiwa pachena. Vahangaika vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kubayiwa jekiseni reprep kunoshanda zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dziri kushandiswa mukurwisa HIV.
Effectiveness ichitariswa yakaonekwa kuti jekiseni riri 79% more effective tichitarisa nemapiritsi.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vatiwo nzira yekubayiwa jekiseni iri nyore.
Dzimwe nzira dzanga dziriko tingati dzokudzivirira kutapurirwa kweHIV sekushandiswa kwemakondomu. Muchiona kuti anonetsa kuti ashandisiwe nguva dzose kuvanhu vari anengati malong term relationships. Saka kugara munhu wabayiwa prep yako kungabatsirawo saizvozvo.
Mumwe mudzimai ava nemwedzi mitatu atanga kushandisa mushonga weprep wokubayiwa uyu angoda kuzivikanwa nezita rekuti Jane anoti ari kuona kubayiwa kuri nani pane kumwa mapiritsi.
Injection ndinoona rakanaka pakuti rinobatsiridza kune vanowanza kukanganwa kunwa mapiritsi avo nenguva. Asi dambudziko randiri kuona hushomeka hwaro dai kuri kunzira wedzerwa rawanika rakawanda.
Asi vahangaika vanoyambira kuti veruzhinji varambe vachishandisa dzimwe nzira dzekudzivirira kubata zvirwere zvepabonde.
Asi zvimwe zvirwere zvepabonde maSTI yakafanana na syphilis nana gonoria chlamydia hazvidzivirirwe neprep. Saka imwe nzira yakakosha yatisingafanirwe kukurasa kana kukangamwa ndeye kushandisa makondomu.
Prep yakabvumidzwa zviri pamutemo kushandiswa munyika neMedicines Control Authority of Zimbabwe muna 2022 mushure mekuona kuti jekiseni iri rakanga ratotambirwa zviri pamutemo muAmerica muna 2021 rikatambirwawo kuAustralia pamwe nedzimwe nyika dzemuEurope. Doctors Without Borders inoti yagadzirira zvakakwana kuti jekiseni riwanikwe kunzvimbo dzese munyika kuvanhu vari panjodzi yakawanda yekubata HIV. Mukuru anoona nezvezvirongwa zveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti majekiseni awawanikwe agopiwa vanhu vanoada pachena pasina mubhadharo. Zimbabwe inoti ine hurongwa hwekupedza dambudziko reHIV panosvika 2030. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.